zvabuda mudare nhasi inyaya yakagara kachiziva kuti chabuda sezvairi because muswa 2 November maapplicants voti vekusenate nekuparliament vanga vachinja nzira yavanga vachitaura nezvayo kuti ivo havasisina kutsamwa nebatiro akaita president of the senate naspeaker of parliament saka vhere tagara tatingati tichioziziva kuti hapasina nyaya.
Saka kubudirira kwaita nyaya yavachabangu kana kuti divi ravachabangu mudare zvakurevei tichienda mberi?
Zvakureva kuti secretary general anotozikanwa mutsikusi ndivachangu naizvozvo zvakureva kuti going forward kana kune marecords achaitiwa anoita nasecretary general azitotozikanwa.
Munotarisira here vachipikisa mutongo wabuda wapiwa nedare?
Vane constitutional right kuti vadaro but those are not in a chirungu, it's a futile exercise because that judgment is as clear as the sun rising from the east.
Saka imise gweta ravashavangu zvii zvamungataurira nengo dzebato reTriple C nekuti tiri kuona kune kusawirirana kana kupesana mubato iri pamusoro pedanho rakatorwa navashavangu.
I think in my honest opinion they could have handled this thing differently. Arrogance haizobatiri munhu. Ivo kana vari Triple C ngavagare nemusecretary general wavo vakagara nasecretary general wavo vonzwisisana kuzoti iwowo hakutora divi iri uchituka uyu hazikubatsiri.